Ange kusingadani alonzwa nemugowera muJohannesburg apo vavindi vemuZimbabwe vachange vachipakurira mure Zimbabwe pamwe nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika dzinogara muSouth Africa nhapitapi yemumhanzi yavo. Muindi ane mukurumbira Japreza uyo anozivikanwa nedzimbo dzake dzinosanganisira mudhara achauya kutonga kwaro nedzimwewo acharidza akabatana nevamwe vaindi vanosanganisira Toki Chava na Darlington Tonderai Tanganyika pamwe nevaimbi vemuSouth Africa. Tanganyika uyo anozivikanwa nezita rekuti Mofela akaimba kambo kaita mukurumbira kanonzi Kinda Ngundega kakabva padamba refu rinonzi Niyo. Chikwata chake chinonzi Jenny Ben. Tanganyika anoti dambudziko guru rakatarisana nechikwata chake nderekutaya rubatsiro rwemari nekufambisa pamwe nekutenga midziyo yekushandisa.
Chikwata chedu chikwata chiri kusanganisa kuti tinge tine vaimbi vakati wandei nevaridzwa vakati wandei zvichiburikidza netalenti inenge ine munhu nekuti tiri kutarisa kuti tichasevenzesa mainstruments akati wandei. Chikwata chedu chinonzi Jenny Band tine maalbums anokwanisa makunge ari matatu nemasingle collection nezvimwe zvakaimboitawo zvekutamba tamba zvinenge zvedancehall. Tine albumu ratakaburisa last week riri kutorera panyika yeZimbabwe rinonzi Niyo rinoveda burisa mukurumbira mukuru ari zvino vanhu vese varingondekendeka kuti nokumimbuyo ari kupi. Tiri kutarisira kuti musi wemugovera tinenge tine show naJah Prayzer musi wa31 March paconstitutional hall paubro. Tinotarisira kuti sho iyoyi ichanakidza vanhu vazhinji nekuti vashoma vari kutarisira kuti mune miimba akaita seni nekuti ndokuimba music yechinyakare chai chaiyo inove music yanga yakuda kushota mukati menyika yeZimbabwe. Ndine vaimbi vanondibatsiridza vakafanana neproducer wangu anonzi ID pana aimboridzira macheso anonzi Innocent Gomba ariko ndiye akabata madrums. Nemo maSouth Africans atinobata nawo pana anonzi Lucky Ndara Simon Meki na Nicholas Msonza. Chatiri kuomerwa nacho mukati mekuridza kwedu ndekuti zvese zvandiri kuita handina mubatsiri ndingori ndiri wani handisati ndaona promota anogona kundisumudzira saka tiri kushotwa nenyaya yemainstruments. Vanoshunguwo tinokumbirawo rubatsiro runokumbirawo maoko enyu kuti mugogona kutibatsira.
Tanganyika avimbisa vachigiri vake kuti pazuva iri achange achiimba dzimbo dzake ipa pamwewo neidzo dziri kuita mukurumbira dzakaita samuka njanga paruzevha mufaro wangu negore kore. Nicholas Msonza uyo anoridza neJenny Band anoti dambudziko guru rakatarisana nechikwata chake nderekushaya mari yekufambisa.
Ndinoridza lead guitar muJenny Band ndane makore matatu ndichishanda namo kumaDarlington. Ndatova kushanda kwatiriita music yedu tikutarisirawo kuti tishanyire nyika dzakaita sana England, America, even Zimbabwe. Tinoda kuti tiende tinoenda mashows kuZimbabwe. Dambudziko riri kuti netsei patiri toda zvinhu zvekushandisa mainstruments, transport, saka tinoda kuti vanhu vatambire music yedu.
Chikwata cheJenny Band chine muimbi mumwe chete wechidzimai anonzi Monica Chitongo. Chitongo anoti ari kukurudzira vamwe vake kuti vauye kuzoimba naye kunyanya vechidzimai.
Ndatanga ati na 2004 ndichikutambira theJenny Band namukoma Darlington. Pari zvino ndiri ndega musana tichikutsvaga vamwe vasana kana varipo vamwe varikuda kuzotijoina tichikutsvaga mashoo. Kushanda kwangu nevanhu varume handina problem but panodekwa navamwe vasana vachandibatsirawo kuti tibeke tichitamba chese.
Vaimbi vakawanda vekuZimbabwe vari kufarira kuimbira mimhanzi yavo muSouth Africa sezvo vachiwana mari yakati wandei. Mwedzi unouya Alec Macheso achange ari muSouth Africa achiimba mimhanzi yake. Ndakamirira studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjo.